Ini ndini Marvelous Mhlanganya huyo ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi china gumi guru 3 2019. Vana chiremba vakuru musangano resenior hospital doctors association vanotangawo kuramwa mabasa nhasi vachibatana navana chiremba vadiki vari musangano rezimbabwe hospital doctors association izvo zvasiya varwere vakawanda vari parumana nzombe. Sangano re-Election Resource Center rinoti riri kushushikana nekusavandudzwa kwemitemo inobata sarudzo kuitira kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika. Nyanzvi munyaya dzekuwanikwa kwemvura yakachena dzozeya nzira dzekuti Zimbabwe ibude mudambudziko rairi kumusangano we-2019 Water and Sanitation and Energy Conference uri kuitwa muguta reBulawayo. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanorumbidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vari kuita nepose pavanogona napo kugadzirisa dambudziko remagetsi. Asi mutungamiri weNDC vaNelson Chamisa vanoenderera mberi vachiti mutungamiri wezanuPF vaEmerson Mnangagwa avo vanoti havavacherechedzi semutungamiri wenyika vakundikana zvachose kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Vagari vekuChimanimani mudunhu reManicaland vakavhiringidzwa nedutu mupengo recyclone Idai vopesana paurongwa hwekuti vanogariswa patsva. Blessing Zulu weStudio 7 ari kukokera nhasi manheru hurukuro dzichaitwa pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika paurongwa huchaitwa pamonomota paCrown Plaza Hotel kutanga na6 PM nhasi gumi guru 3 2019. Ngatisanganei kumonomutapa Crown Plaza Hotel na6 PM kuitira kuti munzwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nedzeupfumi dzichipa maonero adzo zvingaitwe mukugadzirisa zviri kunetsa munyika. Muchirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevanhukadzi panguva iyo vana chiremba vari kuramwa mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.